Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Wese wekusadheki wekommonwealth washoropodza kuti maelections acho haana kuitwa zvakanaka. Kwakabiwa chinhu chikuru ndechekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodza. Hazvari zvamboitika izvozvo.
America inozivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe mukusarudzwa kwavo vatongamiri vavanoda musarudzo dzakachena.
Agricultural show yegore rino yakanakirawo kuti varimi vanowedzera zivo nekuwana zvitsva pane zvavange vakajaira kare, vachikudzawo mabhizinesi avo uye kusangana nevamwe vachiwanawo maclients nemamakets akawedzerwa.
Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitarisirwa vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mashanu.
VaTrump saformer president aimbova mutungamiriri wenyika munhu anoremekedzwa kunyanya zvikuru nevatsigiri vebato ravo, asi munyika muno zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti America inyika inotongwa nemitemo yakadzikwa. Mitemo iyo hapana anogona kuti inini handiiteedzere, unotoenda pasi pemutemo.
Mutongi wemhosva iri kupomerwa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump anozivisa kuti vaTrump vachatanga kutongwa musi wa4 kurume kana kuti March gore rinouya 2024. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe ichitsigira kuti vasarudze vatungamiri vavanoda murunyararo uye pasina kumbunyikidzwa. Mugwaro rakabudiswa nezuro nemutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rinoona nezvekuitidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America inoshora zvakasimba kuchifidzirwa kwakaitwa vanhu uye kusungwa kwevanoongorora sarudzo. VaMiller vati sarudzo idzi dzinobata nyika dziri munharaunda yeZimbabwe, vachiti America inokurudzira kugadziriswa kwenyaya iyi pasina kurwisana uye kuchishandiswa nzira dziri pamutemo. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kubva zvasununguka Zimbabwe, sarudzo dzayo hadzisati dzamboshorwa nenyika dzakawanda sezvaitika gore rino.
Mashoko eAmerica ari kutsigira mashoko emamwe mabato ari kushoropodza chaizvo election yakaita kuZimbabwe. Wese wekusadheki wekommonwealth washoropodza kuti maelections acho haana kuitwa zvakanaka. Kwakabiwa chinhu chikuru ndechekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodza. Hazvari zvamboitika izvozvo. Inguva yekutanga iyi kwaitwa kushoropodzwa kwakadaro. Saka vanhu vazhinji vanofungidzira kuti zvichaita kuti hurumende yawana munangagwa ifunge zvekare zvimwe ingaite hurumende yemubatanidzwa here kana kudii, but kumira kwezvinhu iye zvino hapana nyika zhinji dzichati makorokoto kunze kwenda media dzichati makorokoto kunawo munangagwa, ngekuti kubiwa kwemaelections kwacho kwakaitika pajekerere vanhu vese vachiziva zvinonyadzisira zvekare.
Tikuonawo profesa kuti China Ya kurikote zao vamnangagwa pamsoro pe zvakabuda musarudzo asi ichiti inotarisira kuti mapato ezvematongero enyika ari muZimbabwe vachakwanisa kugadzirisa zvose zviri kunetsa kana kuti pavasingawirirani vachishandisavo matare munoti chii kuChina pamusoro penyaya iyi
ya zvechina hazvina udzamu ngekuti China yakagara ichibatira bato rezano zvimwe zvinhu inonzi campaign materials yezano imwe yacho yakabva kuChina saka kana watara vachidaro zvavo hapana udzamuba ngekuti hatiziwe kuti wari kushoropodza here wari kutiwo here nyaya hazina kumira zvakanaka vanhu vanotaura nezvekuchinja zvehurumende hawape udzamu hwepfungwa dzekuChina ba ngekuti China neRussia wakagara wachibatsira zano
tochitarisa kuSouth Africa Professor Mkasa pane zvangachifunga kutaurwa neSouth Africa here mushure mokunzwa zvakabuda musarudzo kubva kuvamiririri venyika dzakawanda kusanganisira imwe muSouth Africa munofunga kuti pane zvavangafana dai vataura here vaRamaphosa
handifunga kuti wekuSouth Africa pane zvikoro zvatingati tinotarisira kuti wachaita maelections ese akapfuura pamwe chete necommission yamosati yakabva kuSouth Africa yakasvikoongorora zvakaitika maelections a2018 wezano awana kana kuteedzera mazano akapuwa kubva kuSouth Africa and South Africa hapana zvayakaita nazvo wanofambidzana zvakanaka chaizvo South Africa, Russia, neChina, nedzimwe nyika. Saka inini handifungi pane munhu ane kufunga kuti South Africa pane inokwanisa kuita zvinhu zvakawanda asi haisi kuda. Dai South Africa yakasenzesa masimba awo zvinhu zvingada zvakachinja muZimbabwe kare kare chaizvo asi South Africa haisi kuda kuita zvinhu zvainofanira kuti iite kuti kuve nehurumende yakasarudzwa neruzhinji.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vari parunare neStudio 7. Bato rezano PF rinoti rakakunda musarudzo idzi zviri pachena vachiti kunyangwe SADC pachayo haina zvaingakwanisa kuita. Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitarisirwa vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT.
Harare Agricultural Show yatanga nhasi. Makambani nehuwandu hwavo vauya kuzoratidzira zvichaita kuti chirongwa chegore rino chive chinofadza vose vachakwanisa kuuya vachiona nekudzidza zvizhinji mushoo yegore rino.
Chikurukuru chamungati ndicho chingadzidzwa nevarimi gore rino ndechipi?
Varimi vari kunyanya kufarira kuona, kudzidza nekutenga zvinovabatsira vaenda kuminda yavo. Kunewo midziyo inoenderana nemurimi wese, mudiki nyangwe mukuru, zvichienderana neshanduko yeteknoloji yaveko mazuva ano. Agricultural Show yegore rino yakanakirawo kuti varimi vanowedzera zivo nekuwana zvitsva pane zvavange vakajaira kare, vachikudzawo mabhizinesi avo uye kusangana nevamwe vachiwanawo maclients nemamarkets akawedzerwa. Vanowanawo ruzivo pamarisechi vachiratidza mashandisiro emimwe midziyo mitsva, mbeu nembesa itsva uye zvipfuyo zvakasiyana-siyana.
Tinonzwawo kuti kune kukwikwidzana kunenge kuchiitikawo, zvinofamba sei?
Kukwikwidzana pakati pevarimi nemakambani nemaservice providers neveresearch nevamwe vose zvinoita kuti agriculture yedu irambe iri yemandorokwati uye kukwidziridza nekuratidzira zvinoitwa kuvarimi nemakambani zvinokurudzira kukura.
zviwo zvamuno wana mukusangana nevamwe tinonzwa kuti vamwe vanotobvawo kunze kwenyika vachiuya kuagricultural show iyoyi.
Kusanganawo nevamwe vanobvawo kune dzimwe nyika kunoita kuti tiedzewo zvavanoita kwavo nekutengeserana pachedu.
Kurudziro yenyuwo kumurimi yochiti kudini?
Ndinokurudzira murimi kuti vauye neuwandu hwavo, tidzidze, tisangane, tipanane mazano, titenge nekutengesa, tigowanawo mikana yekufambiranawo nedzimwe nyika dzatinodyidzana nazvo.
Mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondorapera dziri kuramba dzichikonzera mutauro munyika nekunze. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mabatirwo akaitwa sarudzo anonyadzisa, vachiti kuverengwa nekunyorwa kwemagwaro esarudzo zvaiitwa nemapurisa uye kurohwa nekurawa kwevanhu kwakaratidza pasi pose kuti sarudzo dzaiitwa muZimbabwe dzakanga dzisina maturo.
Ini maonero angu vahwande mabatirwo akaita basa rekusanganisa mafigures acho achibva kuma V11 kunyanyanya mafigures mapresidential votes haana kuitwa nemazvo. Ndo saka nditakaona pakaita chinono vanomiririra bato rinopikisa reCCC vachiramba kusaina mapepa acho, zvichireva kuti pakuramba kwavo vanenge vachitoziva kuti ma V11 akabva kuma polling stations ese vanawo, ndokuti mafigures acho okompewa neanezeki. Asi sekuziva kwatinoita sarudzo yega yega, kana pakusvika panyaya yematsamba kana kuti mashizha maballot papers a president zeki inotsika tsika nyaya ichitsika tsika, zvakatokashamadza nekuti sei vakakurumidza kubudisa maresults acho. Saka mamiriro acho ndokuti ini ndoona sekuti vamunangagwa vanga vaida kuti vakurumidze kunge zvinhu zviitwe chimbi chimbi. Vanhu vesadheki neveeu vachiri vachimo, asi zvakazovaisawo papuresha nokuti sadheki yatotaura zvatopinda marekodi esadheki kuti sarudzo iyi haina kuitwa mushi.
Vangwenya, zvimwe zvamakaona zvinogona kupetsera kutsanangura zvakaitika ndezvipi?
Tichitarisa administration yacho yesarudzo, tichitarisa mamiriro politics dzacho munharaunda maikwikwidziwa, toonawo zvaiitwawo nemapurisa nekunonokwa nononotswa kwemashizha maballot papers, aiwa zvitombotsvage kuti zvitaure nesadek kuti zvakakanganisiwa. Saka zvoitwa sei? Chekutanga, sevanhu vano vakazvitsidza kuteedzera mutemo, kana nyaya iripo yekubiridzirwa kwemaballot papers kana kuti kwema V11 ari kutaurwa, aiwa kamutemo uripo, electoral court iripo, kana zvakona kuelectoral court ngazvichienda kuconstitutional court, nokuti bumbiro remutemo ndo rinotsanangura kuti sarudzo ichekerere yakamira sei.
Vanhu vanoti vangwenya vanhu vari kufungei nemamiriro akaita nyaya iyi kusvika pari zvino?
Mafungiro ari kuita vanhu nezuro ndakafamba ndikatenderera muHarare kuna Nasaningdee kuna Highfields tichiteerera hangu vanhu vachitaura, vanhu vakanyarara asi vanoda kuti zvinhu zvigadziriswe murunyararo. Asi kuti vanhu vacharamba vakanyarara hatingazivi, nokuti kana nyaya zvotadza kubuda zvakanaka kumatare zvingangokonzeresa vanhu vanoda runyararo vahwande. Asi haungangoregi uchingoteregwa gore negore negore uchingoitwa dofu. Pachasvika yekuti vana veZimbabwe vari kutaura, ndo vari kutaura kuti pachasvika nguva yekuti tichati aiwa izvizvidi zvakwana. Vamuchangwawo vakataurawo vakati aiwa isusu muRhodesia takatora utongi nechisimba ende hatikupii mahara. Saka zviri kwamuri kuti muitewo zvamunoita, aiwa tozonobvunzawo kusadeki kuti todini semi muri vakuru vematongerwe enyika mudunhu rino. Ndo maonero angu vahwande.
nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye yakakunda zviri pachena. Tombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato reZANU-PF rakabatana nevasori raudza mahotera kuti asabvuma kuti vachamutungamiri webato reCCC vane zvonjamisa vaite misangano nevatori venhau vachishandisa mahotera avo. ZANU-PF inotya kuti vanhu vangatanga kuratidzira pamusoro pezvakabuda musarudzo dzesvondo rapera. MuNewsday makare vanopomerwa mhosva yokutengesa zvinodhaka vasimba rashe dama chana chimwe vakakunda musarudzo sakanzura weZANU-PF anomirira Mbare Ward 3. Chana chimwe akaramidzwa neZANU-PF kuita musangano uye kubata chinzvimbo chipi zvacho kusvika mhosva dzake dzatongwa. Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasikuhere vanoshora vaimbova mutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano mushure mekushora kwavakaita mukuru wechikwata cheSADC cheSouthern African Development Community Electoral Observer Mission vaNevas Mumba mushure mekunge chikwata chavo chati sarudzo dzemuZimbabwe dzakanga dzisina kuitwa nenzira yakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pakadini ikoko vahwande akuona tinofuzikana kuti takatobva muSouth Africa tichienda kumusha kovhota tosvika tovhotera zvitsvina chete chete hazvina kubuda nemazvo. Saka achamisa vanofanira kutoshinga because akatadza kushinga izvozvi izvi vanhu vanopera kufa. Because ZANU-PF haisina chitsi yatoona kuti havachato haichatodiwi saka kutoshandisa chisimba taitokombera kuti vachamisa munofanira kutoshinga kutoti nyika idzoke muitonge ndo zvingatonge zvitori nane because zvinhu zvashata muZimbabwe zvashata state vanhu vachatopera vaise kufa. ZANU-PF imhandu ndatenda zvako.
Ngatirambe tichingokurudzira SADC kuti irambe yakatsika kusvika maresults yaaitwa zvakanaka. Tingapera kufa vedu wee, tingapera kufa chaiko chaiko. Usiku namasikati chero newo masoja acho anotoroma. Saka vedu wee, ngaingoramba yakadzvanya SADC, ngaingoramba yakadzvanya. Takabirwa mavhoti. Ivo zvino zvikoro zvaakovhurwa maticha achingochema. Five years dzokutambura vasikana zvazvakangouma.
Auya anonzi Profesa Masocha uya zvatochinja zvaimboita kudhara naiye zvino zvatochinja. Mheno zvaangori pamwe anotsvaga womunda. Uyo akaoma kutaura kwake sokunodzozera mumashure vanhu. Ameno kuti akamboita sei.
Hello Studio 7. Ndini Ameko Mushanga paPretoria Mamelodi. Isu ndini ndiri kuchema kuti zvinoita vamunangagwa ka nebato ravo reZANU-PF. Ameno kuti nyangwe ivavo masoja ndiri kutoonai tofa kutenderera. Ari kutenderera chii? Handizivi. Handizivi nekuti ngekuti masoja vanhu vagara vakauraya vanhu pfungwa dzavo hatichatori zvakanaka. Pfungwa ndezvandichotoona. Tinwisi vatori papo vakutopenga izvo ndingatoona. Nekuti zvinoita vamunangagwa. Vakomana, but munhu ukaba dhadha kana kuba chipunu unosungwa ukafira mujeri. But ivo vamunangagwa hakuna kuba mavhoti. But havasungwi. Ngavazviita nekudenga vafa. Tingati kumambo wekudenga ngohwavo. But tinoza kufa tingoora tese.
Kudai vanoona nezveZimbabwe, Europa yakusona nezveZimbabwe vangoti iko no more rerun, because rerun ikaitwa kwa paru kufa vanhu. Rerun ikaitwa, ende paru kufa vanhu. Tunomuziya munyika medu muZimbabwe. Panofa vanhu, no more rerun, ngavachimira vari ivo kuti mavhiki 7 ngaabude. Mavhiki 7 abude. Iyo ZANU-PF yoburitsa avo kuwanikwa kuti ndezvii. Ndinodako kutiko mavhota vaburitsa aya haasi aizvizvi. Mavhota emumashure makabva kuvhotewa akahwina ZANU-PF ayo. Ndo azonziko aiwinawo MCC. Saka rirana hatide tinofa tingapere kufa tingapere kufa. Ngakungomirirwa nesadak nevangomirira vangotiko buritsai mafitevhi noiswa apa chete zvapera otongarira rutoka
pastudio 7 muri sei vana mukoma tanonoka wandeyako timu yemasvingo mandishamisa chaizvo kuvhotera ZANU mukore uno nekuda kwepfumvudza nekuda kwechikenini kwezvihuku izvozvo zvamaipuwa izvi nezvishuru kwautoita x pana garo muchitambura nenhamo nemapisira ndisa nzvimbo yemasvingo munosvodesa chiro zvotonyadzisa kakutaura ndobva masvingo izvo kukundwa negokwe gokwe chaichai yakavhotera mukomana asi vanhu vemasvingo vakapekera ed munonyadzisa hama dzangu
vemanhu vestudio 7 munoudziwa neuyoyo mukuru wauma muchitaura naye mukuru anoona nezvezanupf kuti kwai ini handisi mhondi and yanga achitotaura achituka mupurezidendi wekuzambia inini maonero andozviita izvo zvinhu zvaaita izvo zvinhu zvakaipa zvisingaiti nekuti hamborina hambofi auraya purezidendi womwe nyika and iye anoti haasi mhondi koichaidza mararipi izvezvi tine vanhu vanyangarisiwa muzimbabwe vakawandisa but vanenge vachitaura kuti hatisi mhondi vanenge vachizvaaa zvavanenge vachitaura izvi handi kungoona hako kuti hapana zvekuti tingavaita but zvavari kuita izvi vachazvionao
ngazama kuzvisingisa vakomana ndiri kurwadziwa ngazama kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa varume tiri kurwadziwa elections ayaka ukaona zvikatopera zvikavharana zvakadaro zvinotoreva kuti muzimbabwe hamuchaitwe futi maelections zvinoreva kuti ZANU-PF haidi opposition munyika ngaibude pachena kuti chero muite opposition zvakadii hamukwanisi kukwidza muzimbabwe because umboo wese unoratidza kuti mukomana akahwina why zvichingodaro muzimbabwe why ndazama kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa chitoma parivastel
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tosimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuSudan eRapid Support Forces azivisa zvaanoda kuti hondo yavo nemauto eSudan ipere vachiti vanoda kuti kurwisana uku kupere zvakanaka uye kuti nyika idzokere kuutongi husina mauto muhurumende. Mukuru wemauto awa vaMohamed Hamdan Dagalo vanoti vanoda hurukuro dzinosanganisira mapato ezvematongero enyika, masangano akazvimirira pamwe nekugadzirisa mamiriro emauto eSudan uye kuongorora zvikonzoro zvekukurwisana kunoramba kuchiitika muSudan. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Jaji vari kutonga nyaya yevaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump amai Tanya Chutkan vazivisa kuti nyaya yevatrump yekuedza kudubura zvakabuda musarudzo dza2020 ichatanga kutongwa mumwedzi wakurume kana kuti march gore rinouya 2024. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona sekuti chikuru chatinga
kuongorora apa ndechekuti nyika yeAmerica inotedzera murau, inotedzera mutemo. VaTrump saformer president aimbova mutungamiriri wenyika munhu anoremekedzwa kunyanya zvikuru nevatsigiri vebato ravo, asi munyika muno zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti America inyika inotongwa nemutemo yakadzikwa. Mitemo iyo hapana anogona kuti inini handiiteedzere, unotoenda pasi pemutemo.
Sokuona kwenyu, munoona sekuti izvi zvichavakanganisa here munyaya dzavo dzezvematongoro enyika kana kuti kwete?
Tinotoona sekuti izvi zvinopa mbiri kuna vaTrump, nekuti vatsigiri vavo vanoona sekuti zviri kuitwa kuna vaTrump kuvashungurudza uye kuedza kuti vasakwanise kuwana mukaha mukuru wekuti vawane kukunda mapuraimari avo emarepublicans, uye pasarudzo hombe yegore rinouya apo vachange vachitarisirwa kuti vanenge vachikwikwidzana navajoe Biden. Muno muamerica munotevedzerwa nemutemo, vemutemo vanenge vachiti vari kungotevedzera mutemo sezvauri, havangaregedze kusunga munhu nekuti ari kukwidza mutsarudzo kana kuti mukuru mukuru mune zvematongerwo enyika. Asi ivo vanovatsigira vanenge vachiti vanoona sekuti mutemo uri kunyanya kushandisirwa vaTrump kuitira kuti vasawana mukana wekuti vazoita president zvakare. Tichitarisawo nerimwe divi, dei zviri kuitwa kuna vaTrump zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira, maiona iyo America ichienda pamusoro kushoropodza kuti aiwa mungati munhu ari kuda kukwidza imo musunga muchimunenera mhosva. Asi muno muamerica zvinoitika, havagone kuzvipikisa izvozvo nekuti ndiwo mutemo wemuno munyika.
Dr. Guni, matara pamusoro pevatsigiri vavaTrump, chinoita kuti vasaona sekuti pane mhosva yakaparwa chii? Nekuti mhosva dzavabatwa nadzo kwezvino dzati wande, asi vatsigiri vavo vanotovada kupfuuridza zvakanga vachiita nezuro. Chii chinokonzera izvi?
Chinokonzera izvi ndechekuti munyika muno muamerica maita mapato maviri ari kunetsana, muchirungu yatingati political polarization, kureva kuti avo vanotsigira bato remarepublicans nevatsigiri vevaTrump havasi kuona zvinotaurwa nemutemo, vari kungoona sekuti kushungurudzwa uye kudzvanyirwa kuri kwavaTrump zvekuti havasi kuteerera kuti mutemo wacho uri kumboti kudii. Vazhinji vari kutsigira vaTrump vanhu vasina kunyanya kuenda kuchikoro zvekufudya mabhuku zviizvi, vanhu vari kunzvimbo dzinongoti zvinenge zvataurwa nevakuru ndizvozvo. Uyewo mukaona kuti tichinyatsokudzamisa pfungwa nokuongorora, vanhu vari kutsigira vaTrump vanhu vane chinangwa chinoenderana nedodzi ravaTrump rekuti vanokurudzira kuti vari kuda kuti America idzokere pakuitwa iyo nyika ihombe inotyiwa nedzimwe nyika dzese uye inoteedzera gwara rechitendero chechikristu kwete zvaakuitwa nemadhemokrati zvekuti vanhu vese vanopiwa kodzero kana vamwe vane dzimwe tsika dzinenge dzisingadairwe neavo vechikristu. Saka tinoona sekuti patova nemukupatsanurana kwakakura chaizvo zvekuti vazhinji havasi kuona sekuti mutemo, vari kuona sekuti vaTrump vari kurambidzwa nekuti madhemokrats nevavo vanogara kuno kuWashington DC vari kuda kudzvanyirira marepublicans.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7.
Vayo nevakiriri vayo inotenda nebasa guru ramunotipa nguva dzose inotenda.
Mbokanonakidza zvikuru kanobva kuna mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa uko. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America inozivisa kuti inomira nevanhu veZimbabwe mukusarudza kwavo vatungamiri vavanoda musarudzo dzakachena.
Harare Agricultural Show inoenderera mberi nhasi pachitariswa kuti pangasvika vanhu vanoita zvikuru 250. Mutongi wemhosva iri kupomerwa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump anozivisa kuti vaTrump vachatanga kutongwa musi wa4 kurume kana kuti March gore rinouya 2024. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.